Sangano rekuBritain rinokweretesa mari kumabhanga ane makambani munyika dzichiri kusimukira reBritish International Investment neZuro rakapa chikwerete chemari inosvika mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica kubhanga remunyika reNMB Bank Zimbabwe iyo yakanangana nevarimi vezvirimwa zvinotengeswa kunze pamwe nevanorima vachishandisa nzira dzisingakanganisi mamiriro ekunze. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari iyi zvinotarisirwa kubatsira varimi vanotengesa kunze kuchiti zvimwe zvikamu makumi matatu kubva muzana zvichienda kuvarimi vanoshandisa nzira dzisingakanganisi mamiriro ekunze kuburikidza nekuvawanisa zvikwanisiro zvakaita semoto wezuva nezvimwe. Vanoongorora zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain muzvare chenai mweyo mutambasere vanoti mamiriyoni gumi emadhora imari yakawanda chaizvo yekuti varimi vanogona kubatsirikana panguva ino apo nyika iri kubuda mudambudziko reEl Nino.
Tinoda kuti varimi vasimudzirwe pakuti vanenge vakukwanisa kutenga zvimwe zvakaita semafertilizer, kugadzirisa nyaya dzeirrigation, kugadzirisa nyaya dzekuti zvirimwa zvavo zvibudirire kunyange weather isiri kunyanyoita zvakanaka. So tinenge tichitarisira kuti $10 million iyo inofanira kunge ichizokwanisa kubatsira kunyanya vechidiki, kunyanya madzimai vanenge vasingarimi kunyanya zvekutengesa but also zvekuti vanorarama vanokwanisa kudya.
Asi muzvare mutambasere vanodzoka vachiti nerimwe divi vanotya zvikuru kuti mari iyi ichamedzwa neuori hwavanoti hwatekeshera munyika.
Zuva nezuva tinenge tichinzwa kuti nyika iri kurasikirwa nemari mamiriyoni akawanda chaizvo emaUS dollar anenge achirasika muZimbabwe nenyaya yeumori. So chekutanga tinenge tichida kutarisira kuti tichange tichiita sei kuti mari iyi isarasika sekurasika kuri kuita dzimwe mari nenyaya yeumori.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeUnderhill Corporate Solution Dr. AD Mahembe avari kuCape Town muSouth Africa vanotiwo kubatana kwesangano reBritain nebhanga remunyika reNMB chirongwa chakakoshesesa panyaya mbiri.
Chokutanga ndechekuti agriculture kakuri zvokurima zvakakosha paekonomi yeZimbabwe zvakanyanyisa nokuti ndokunobva maraw materials akawanda even emanufacturing uyezve pafood security. Number 2 zvinobatsirazve nokuti kana tichitarisa agriculture tinoona kuti vanhu vazhinji vanoshanda muZimbabwe vanoshanda kuagriculture ikoko kana kuti vanoshanda kuagribusiness. Saka zvinotaura kuti kusimba kweagriculture kusimba kweekonomi yeZimbabwe. Asi dei kuri vanyatso kusimbisa nyaya yeproductivity neinnovation.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti chirongwa ichi chakanaka nekuti chinowanisa nekuunza mari yekunze kuvarimi pamwe nehurumende. Asi amai GT vanoti varimi vanoremerwa kuti vakwerete kumabhanga nekuda kwenguva pfupi yavanonzi vadzosere zvikwerete pamwe nemari dzinoberekwa nezvikwerete izvi.
Bhengi ragara riine interest rates ari pamusoro zvakanyanya, asi vemabhengi vakatenda kuti interest rate idzike zvichabatsira vanokwereta mari iyi zvikuru.
Urongwa hweBritish International Investment uhu hunonzi hwakanangana nekutsigira zvirongwa zvekudzinga nzara zveUnited Nations Sustainable Development Goals.